Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi muvuro mbudzi 14/2016. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosi muka munyika vakananga kumusangano wezvemamiriro ekunze kuMorocco. Asi vamwe vanoti vaMugabe vari kungopedza mari yenyika nenzendo dzekunze dzisingapere. Vakarwa hondo yerisununguko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mphoko, vaIgnatius Chombo, vaJonathan Moyo navaSevia Kasukuwere ngavadzingwe mubato nekuti vakonzera kusawirirana. Vagari vemuHarare votyira kupararira kwezvirwere nenyaya yekushaya mvura yakachena. Vashandi vehurumende votarisirwa kunzwa kubva kuhurumende panyaya yebonasi uye kutarisirawo kuzeya nyaya yekupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. Vatsigiri vechikwata chemaOrients vanoti vari kufara negadziriro iri kuitwa nechikwata ichi chakatarisana nemakwikwi eAfrica Nations Cup. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekugara vari mundege asi nyika yaita mamvemve. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba idzi zvakare +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 605 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekudzvinya pakanzi like pa page redu re VOA Shona.